Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai muzvina bhizimisi vari kuita mabasa akasiyana siyana munyika. Vachange vachitaura nesu maonero avo ekabhineti yakadomwa nava Emerson Munangagwa nezuro. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti vari kuona sei kabhineti yakadomwa nava Munangagwa.
Dr. Divine Njukula, I am the founder and managing director of Securico. Inini ndichataura not just somudzimai, ndinotaura semutungamiri webusiness rangu nebusiness organization yandakambotungamira ndaimbova president weZimbabwe National Chamber of Commerce until June. Tichitaura ndakamirira izvozvo, ndinoona kuti vamunangagwa vaita chivindi chakakwana chekuti tinoona kuti zvavaita kuti vadome maminisa avaisa zvinoratidza kuti izvozvo ndofunga vari kutarisa kuti Zimbabwe ngaichinje. Chokutanga tinotarisa kuti number one, kune vamwe vanhu vanga varimo vakawanda sereki vasiyiwa. Ndinoona kuti zvakaoma somutungamiri wepolitical party webato kuti asiye vamwe vanhu vaanenge achiti ndovaanomira navo vachiita mafoot soldier okumhanya mhanya kutsvaka mavhoti, asi vaendesa nyaya yekuti tinoda kuti economy ichitungamira rather than politics. Nokuti tinoona vasiyiwa vakawanda ende vazhinji vavo tarisiri kuti vagarisa hapana mari dzavo dzavari kuunza. Saka tiri kutenda kuti vaita izvozvo.
Munoona sei zvigaro zvakapiwa madzimai? Muri kuona zvakakodzera here?
Kukoti vaise madzimai 30% mukabhineti totoona kutoti vatoedza zvachose. Of course zvakakosha kuti titarisire kuti paite 50-50 seconstitution yedu zvainotaura, asi toziva kuti inotova work in progress oro zvatinoti sokutanga vatogona 30%, hatisi kureteri kuti tisvike pa50%. Ende vaunza vamwe vanhu vokuti havanei nepolitics ndovatinoti matechnocrats, asi vanhu vanomirira kuti zvinhu zvifambe, vanozikamwa kuti ndondima yavo ndobasa ravo vana Kathy Covenants vanomutuli nuve. Vanhu ivavo tiri kutemba kuti vanhu vari kunzira kuti ikonomi yedu oro zvoda kuitiwa zvinofanira kuitwa nenzira ipi. Inini ndotenda kuti vamunangagwa ndofunga chivindi chavaita, nokuti kuva munhu mukuru webato kubhalanza kuva kubato nokubhalanza kuti ugadzirise zveikonomi zvakaoma. But zvinoda munhu ari kuziva kuti kwataa kuenda seZimbabwe. Tinozvikudza kuti vaita zvivindi zvokusiya vamwe vanhu vaishuvirwa nevanhu kuti vamwe vanhu vagarisa havana zvavari kuita. Nyaya dzenyaya dzecorruption dzachitaurwa nguva yese. Tinokona kuti vanenge to a great extent vazama kuti vazvigadzirise. So of course tinotozotarisira kuti as we go on tinoda kutarisira kuti zvichange zvichinyatsobatwa nazvo kuti zvisaitika zvakare.
Zvinhu zvamungada kuona vamunangagwa vachitanga kuita imi sevanhu vari mumabhizinisi?
Tatinotarisa kuti vatange kuita ndechokuti kune yatinoti fiscal deficit iyoyo iri kukonzeresa kuti ikonomi yedu, hanimoziva kuti government iri kusevenzesa mari yaisina. Ende vachisevenzesa mari yaisina ndo zviri kuafekta kuti ikonomi yedu idzokere kumashure. Zviri kukonzeresa kuti vana IMF nana World Bank vasanyanyoda kudhila nesu, nokuti zvinoratidza kuti hatina discipline, hatina kuzvibata kuti tigadzirise zvinhu zvedu kuti zvifambe. Saka ndo zvatotarisira kutanga kuti vagadzirise izvozvo, vachirega kuprinda anonzi matreasury bills, vachiitira kuti vemabhizinisi vapiwe mukana kuti vatungamire ikonomi rather than kuti ivo mapoliticians vatitaure zvinofanira kuitwa. Isu tizoziva zvinofanira kuitwa. Sokutaura kwandiroda kuti ngavadzikise kudya mari kwavari kuita segavhumendi yavasina. Ndezvimwe zvatotarisira kuti vatange kuita izvozvo. Kana vatarisira izvozvo, zvinoratidza kuti ivo vamwe vese ava vatinotarisira kuti vanotibatsira tiwane sapoti yatinotarisira kumamultilateral organizations akaita sana IMF nana World Bank zvinotanga kuitika tutarwe as vanhu vari kutarisira vari kuda kuti nyika yavo ienderere mberi.
Tinoona kuti gurukota rezvemadzimai rapiwa maisembiso nyoni, pane zvamungatarisira here kuti vatange kuchiita vachibatsirawo madzimai emunyika?
Zvakawanda zvavanofanira kuti tiite. Tine bato ratinoita isusu rinobatsira madzimai kuti mabhizinisi avo abudirire. Saka tinotarisira kuti 50-50 is the constitution yesei kuti mudzimai Typical example, leo kutinjo, government expenditure is the biggest expenditure muno muzimbabwe. Kana chiti 50-50, tutaanisira kutinjo, madzimai anofanira kuwana opportunity to access to markets, havakuwana access to markets, because only less than 2% ndo inoenda kumadzimai, kana madzimai ane mabhizinesi, kuti vawane access kusupplier kugovernment, vanowana less than 2%. Saka tiri kuti is too low, ngapatiita kuti my expenditure nyinyivati, okay, mugore ra 2019, ngatisvike pa 10%, kana pa 15%, mukura 2020 tosika pa 20 ekiti ngapave nekapulani kanoratidza kagwara kanoratidza kuti maybe mumakore mashoma anotevera tofanira kusvika pa 50-50 hatitarisiri kuti zvingangoitika nhasi yese izvozvo ndozvinoratidza kuti mudzimai ari kuseenza asi haasi kuwana mukana wokuti awane kukutengesera zvinhu zvake haasi kuwana mukana wokuti awane mari yokuti bhizinesi rake riendere mberi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai Dr. Divine Ndukula kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi upenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.